manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro gunyana 26 2022 makatirira ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC City, ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vamwe vashandi vehurumende votanga kuramwa mabasa vachiti havasi kufara nemari dzemihoro dzavakawedzerwa. Izvi zviri kuitika apo vana vatanga kunyora bvunzo dzegrade 7. Studio 7 yoita hurukuro nemutori wenhau Hopo Chingono uyo anga achishanya muno muAmerica kuNew York. Mutauriri wemapurisa mudunhu reLimpopo kuSouth Africa audza Studio 7 kuti mapurisa emunyika iyi ari kuenderera mberi nekuferefeta kupiswa nekuurayiwa kwakaitwa zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvitatu munyika iyi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vamwe vashandi vehurumende zvikuru varayiridzi vanonzi havana kuenda kumabasa sekukurudzirwa kwanga kuchiitwa nemamwe masangano anovamiririra achiti mari dzavakawedzerwa nehurumende hadzikwane. Asi vamwe vakuru vakuru muhurumende vaudza Studio 7 kuti vashandi vakawanda vauya kumabasa uye kuramwa mabasa uku hakuna kukanganisa vana vanga vachitanga kunyora bvunzo. Rutendo Mawere anotipanyaya inotevera.
Varairidza vapasi pemubatanidzwa weFederation of Zimbabwe Educators Union kana kuti FOZEU vati vanoda kuti hurumende igadzirise nyaya yemihoro nechimbi chimbi. Vasaina tsamba ivanosanganisira masangano anoti Educators Union of Zimbabwe, Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, Progressive Teachers Union of Zimbabwe pamwe neProfessional Educators Union of Zimbabwe. Vachitaura neStudio 7 mutungamiri weFOZEU varivo zvakare mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vati mari yavari kutambira neyakawedzerwa nehurumende madhora makumi maviri nemashanu mutero wembwa.
$5 iyo yatakapiwa nehurumende yavari kuti ndoyechabhadiwedzerwa vanhu tiri kuramba tichiti ishomanini haikwane kuzadzikisa zvinodiwa nevanhu. Varayiridzi nemamwe macivil servants achiri kungochemera kuti dai mari yavo yadzokera pa540 iyo yakabiwa muna 2018 yataisingotambira.
Vamasaraure vatiwo ongororo yavaita nhasi inoratidza kuti zvikamu makumi matatu nezvisere havana kuenda kubasa vachiti vamwe vange vaenda kubasa nekuda kwezvikonzero zvinotevera.
Tiri kuona nhasi va38% yemamembers emaunions edu yateerera shoko ratakataura. Tikutarisira kuti tichienda kumberi manhamba ichaita ichiwedzera. Zvikonzero zvaita kuti vanhu vamwe vaende kubasa zvinosanganisira kuti takanonoka kuvazivisa sezvo takaburitsa gwaro redu nezuro, vamwe vakanonoka kuriwana, vamwe havasati vanga vasati vaona instruction. Chepiri chimwe chakanganisa ndechekuti pane vamwe vari kutitaurira zvinhu zvatinofarira, vari kutaura kuti isu tine vana vari kuda kunyora grade 7 saka takungoshingirira kuti vana havanyore.
Asiwo vamwe varayiridzi vanotiwo vanoda kupa mukana wehurukuro dziri kuitwa nehurumende vasati vatanga kuramwa mabasa. Vachitaura neStudio 7 munyori muZimbabwe National Educators Union vaCharles Chinosengwa vati
hurumende yakauya pachepo soka tiri kutaurirana zvinonetsa kuti tiri takuenda kustrike inenge yakunzi makutaurirana makabatira hurumende mutemo wenhaurirano ukanoda kuti titaurirane pasina umwe akabatisa mumudemo sinzi hurumende yakauya ikatitaura kuti titaurirane saka tamboti timbopa mukana wokuti tikwanise kumbotaurirana nehurumende tichiona kuti tinozvitapati but mari yaari kuenai
vachinosengwa vati nhengo dzavo dzakaomerwa zvakanyanya uye vasinawo mari dzekuenda kumabasa havana kuenda. Vachinosengwa vatiwo ongororo yavaita yaradza kuti vana vegrade 7 avo vatanga mazamanishoni vakwanisa kunyora.
Tikufara nezviri kuitwa muhurumende zvekuti inounza $25 panguva yakadai. Ivo vanavaredzi vakaomerwa $25 haina chainotengi nemaomero aita upenyu hwokuti katarisa zvinhu zviri kukwira even kumaUSD kwacho mapuraizi anongokwira.
Vakafanobata chigaro chemunyora anoona nezvedzidzo mubato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC ama Evelyn Masaiti vakurudzira hurumende kuti igadzirise gakava riripo pakati pavo nevarayiridzi.
Vakushushikana zvikuru nevabatirwa ari kuitwa varayiridzi nehurumende. Varayiridzi vakabatarisirwa kupasiri kwenguva yakareba kuburikidza nemuhoro yavari kupiwa nehurumende. Saka isusu tiri kuti izvo nematicha izvo zvakawedzerwa just $25 pamusoro pe175 yavari kupuwa ofuchi that $25 iyoso even 200 yacho haikwani kuti vanokwanisa kuti vaibhadharire vana vavo maschool fees kana kuti vakwanisa kutengera vana vavo mhuri kana kuti ivo maticha acho kuti azvitengere hembe chaidzo dzekuti vange vakapfeka. Maticha vakusekwa munharaunda dzavanogara kusekwa nokuti vanonge vasingacharatidzi kuti vanhu vari kushanda iveni mhuri dzavo chikafu chaicho yacho havasi kuchachiwana. Saka isusu tinesecc tinoti hurumende ngaiutarise kuona kuti munhu wese akakosha mushandi wayo sekukoshesa kwavanongoitawo ivo vakuru vehurumende vachizvita mari dzakawanda.
Zvikoro zvizhinji zvinonzi zvakwanisa kuti vana vemagrade 7 vanyore mazamanishoni avo nhasi. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kubazi rezvedzidzo yepasi sezvo tatadza kubata mutauriri webazi iri vataungana ndoro. Asi gurukota rezvevashandi vaPaul Mavhima vakaudza Studio 7 kuti hurumende inoda nguva yekuti imboseya nyaya iyi uye vakakurudzira vashandi kuti vasaramwe mabasa. Asi munyori mukuru mubazi rinoona nezvevashandi vaSimon Masanga vati vanga vasati vatambira tsamba yeforceu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Vanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU-PF nezuro vanonzi vakarova nhengo mbiri dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC uye mumwe mwana wechikoro. Vatatu ava vaipomerwa mhosva yekupfeka hembe dzebato ravo vachikurudzira vanhu kuti vanyorese kuvhota kwamupandawana kwaGutu. Godfrey Mutimba anoti panyaya inotevera.
Vakarohwa vanosanganisira kanzura weward 34 vaBernard Chimwango navaLangton Guvava pamwe nemwana weform 2 asina kudomwa zita rake. VaChimwango vanoti vakakuvara zvakaipitisa musoro wavo sezvo vakarohwa nematanda pamwe neshamu nevatsigiri veZANU-PF vaidarika gumi. VaChimwango vanoti vakakuvara vakandorapiwa kuchipatara uye vakamhangana nyaya iyi kumapurisa echiteshi cheMupandawana Police Station.
Vanhu vaiva pavanhu vakatirwa vaiva vaileve. Tapedza kudaro ndakaenda kuhospital ndikanorapwa nandakakuvara musoro. Ndakarohwa nedanda ruviri mumusoro. Ndarohwa musana neshamu dzakasiyana siyana. Ndobva ndabvapo pachipatara takapiwa mushonga yatakawana mushonga. Ndaenda ku 24 hour clinic ndanosvika ndikatenga umwe mushonga wandakawana ipapo pane imwe yaidiwa. Zvakaitika kuod location extension.
Umwe wavo vaLangton Guvava vanoti kunyange vakamhangara havana chivimbo chekuti mapurisa achasunga vanhu vakavarova ava.
Ndingakotaura kuti izvozvo handisina faith mumwe wangu wandandinaye vana vaChimwango. Tikanyorerwa tese mwari pasaidi mwari pasaidi ini izvozvo ndava kunzi ndiokuitira Mwari chitotanga futi mototanga kutoripota. Saka tanyora but zvakunzi ofisa vane makii munogara bhukuri yaraundi RRB namba hapana takangogarapo izvozvo kutione kuti paachazouya vozotanga kunyora kunge vazonyora neno.
Izvi zvatsinirwa nemutauriri webato reTPC mumasvingo vaDerek Charamba.
Musebato reTPC kumasvingo provhinzi tiri kushungurudzika zvikuru nokurobwa kwakaitwa vatsigiri vebato redu kwaGutu vanoti vaBernard Chimwango navaGuvava. Izvi zvikaitwa masikati machena mapurisa achiona apa hapana kana mbota asungwa pamwe kushonga zvese izvi zvinongova zvipachena kuti zvakamboitika zviya zvatangazve mhirizhonga iya yavhurirwa munhu hauna musharo zano yatanga zvebasa raiyakurwa ndo inototorisa kuti gore rinonazvo kana kuwedzera tikabva nokutakwa takwa asi zvinovaso kuti this is not fair mutemo hausikaplaiwa zvakaenderana zviri fair zvejekerere isu tinongodzvanyirigwa vanhu vetriplec nemapurisa achimbaiona nemesa vasi vachingoregawo tichingotakwa takwa vakangotarisa
asi mutauriri wezanupf dunhu remasvingo vaofias murambiwa varamba nyaya iyi vachiti bato ravo hariiti zvemhirizhonga
vanotsva kuchitare pati yebezanupiro ozo varikungotsvaka vanhu vetriplec mukatarisa pavangopinda tikatoka vanongoita rohwane vanhu vezanupiro vachireva nhema tiiti zvemhirizhonga isu tiri pati iri well organized tine direction pati yakarongeka kwete pati yokungoita zvana triplec zvavanoita izvo zvokungofamba vachiivo ndo vanotanga kurova vanhu ndeike zvino vanoti vakarombwa nevatsigiri vezanupiro vakanga vane uniform vanhu vezanupiefu vakavaroa
mutauriri wemapurisa mudunhu remasvingo inspector kuda kwashe dhewa vati havasati vasungwa nezvemhirizhonga iyi
ndisiri muofisi at the moment ndotozonocheka ndasvika muofisi
asi vatsigiri vetriplec vanoti mhirizhonga mudunhu ravo yawandisa vachiti svondo rapfuura vatsigiri vebato rezanupf vanodaidzira kuti vanhu vakwire mumabhazi pamusika wemupandawana vakaparura chirongwa chavo chinonzi mahwindi 4ed icho chiri kushandiswa kushungurudza vanhu vanoti nhengo dzemahwindi 4ed dziri kutenderera dzichimanikidza vari kupfeka hembe dzebato rezanupf uye vachishungurudza vanenge vaine hembe dzebato retriplec mumwe anoshanda basa rekukokera mabhazi ari nhengo yetriplec vaedward chagonda vanoti musika wemamupandawana waberekera ingwe
ichokwadi vakauya vachiti mahwindi wose tofaauti mupfeke matishets ezanupf kusadza kumarokesheni nekupi nekupi achiti kwanzi setai matishets wao kunenge atatishets iyoyo chamudzika paparaita chishandira kutaura kuta kwatiita pari zvino varabhenadi vakatorohwa vakuvara misoro nematombo nenyaya yekupfeka matisheti vavopakaoanguva vachinda vachinda kunonzimira saka ipapo nazvino tiri kungoshushikana kutei tineura mumaoko kuti hapetichagumira papi
dunhu regutu rine nyaya dzemhirizhonga dzakawanda mwedzi wapfuura nhengo dzetriplec dzakatizamicha kugutu west dzikagara mumakomo dzadzingwa nevebato rinotonga nenyaya yekuti vaita chirongwa chekukurudzira vanhu kunyoresa kuvhota gore rapera nhengo yetriplec vanyachazvambe mawere vakapondwa nevanofungidzwa kuti vatsigiri vezanupf asi hapana akasungwa nemapurisa ndakamirira studio 7 kumasvingo ndini Godfrey Mutimba
mutori wenhau Hopewell Chingono anoti Zimbabwe inokwanisa chete kuita sarudzo dzakachena ndokunge komisheni inoona nezvesarudzo yezimbabwe electoral commission kana kuti ZEC yavandudzwa asi sachigaro wezec justice priscilla chigumba negurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi vanogara havo vachiti ZEC yakazvimiririra uye haitori divi panyaya dzezvematongerwo enyika nekudaro inokwanisa kuita sarudzo dzakachena Chingono ari pakati pezvarwa zvezimbabwe zviri munew york pamusangano wakarongwa nebato rinopikisa recitizens coalition for change kuzeya nyaya dzoutongi hwejekerere vamwe varipo vanosanganisirawo pastor ivan mawarire ngatinzwei hurukuro yaitwa namavelas mukanganya uye westudio 7 nachingono
ndakauya kuzotaura paworkshop yedemokrasi ichitaura nyaya yekuti region yedu sadak necontinent yedu africa inokwanisa kubatsira sei kuti maelections emuzimbabwe ave maelections ekuti vanhu havazokakavadzani kuti umwe apira umwe umwe achitaura kuti mavhosi aka ana kuverengwa bushi
mungati chii chingaitike kuti izvi zviitike zvamaa muri kutaura pamusangano uyu
zvinofanira kuitika ndezvekuti opposition yemuzimbabwe main opposition triplec inofanira kuenda kusadan zvinovapa nhoroondo yekuti tarirai muone maelections anga achiitika from 2002 2005 2008 2013 2018 taachingokakavadzana saka tibatsirei kutiite maelection yekuti hatikakavadzani the problem yezimbabwe ndeyekuti umwe anoti ahwina umwe anoti dabiwa saka zvinofanira kugadziriswa sarudzi isati yatanga.
Asi zvinogoneka here kuti zvinhu izvi zvigadzirisike tichiona kuti inyaya yagara ichitaurwa gore negore panenge paine sarudzi?
Zvinogona kugadzirisika kana ZEC inova ndiyo inoita maelections muZimbabwe ikateera bumbiro remutemo wenyika wenyu.
Mutori wenhau Hope Chingono achitaura naMarvelous Mutanganyauye weStudio 7 kuNew York. Mutauriri wemapurisa mudunhu reLimpopo kuSouth Africa, Brigadier Mohlafela Mojapelo, vaudza Studio 7 kuti mapurisa emudunhu iri ari kuenderera mberi nekuferefeta kupiswa nekuurayiwa kwakaitwa zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvitatu mudunhu iri zvichipomerwa mhosva yekuba masolar panels. Muzinda weZimbabwe kuSouth Africa wakatotumira nhumwa kunoona kuti chii chakaitika. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaRiki Mukonza vanodzidzisa paUniversity of Tshwane kuSouth Africa.
Maonero andinoita zvinhu izvi hazvisi kushanda nekuti tiri kutoona kuti kupondwa kwevana veZimbabwe muSouth Africa kunenge kuri kuenderera mberi tichitarisa kunyaya yatiri kunzwa yekuLimpopo yevatatu vakapondwa. Tiri kuona sekuti kunyange kuine kutaurirana kuri kuitika hazvina zvazviri kunyanya kubatsira nenyaya yekuti pane matambudziko aripo akati wandei ari kukonzeresa kuti zvinhu zvimire mamirira azvakaita.
Ndeapi matambudziko aya muzvinafundo?
Tinoona kuti zvinhu muSouth Africa zviri kuoma, saka pane ruvengo rwuripo kuzvizvarwa zvekune dzimwe nyika. Naizvozvo pakangoita kakukanganisika kadiki diki kanoitika ezvizvarwa zvekune dzimwe nyika, kunyange papa achifanira kutauriranwa, kunyange papa achifanira kudaidzwa mapazi anochengetedza mutemo, vanhu vemuSouth Africa vakutongotora mutemo kuisa mumaoko avo zvichikonzeresa kufa kwevanhu vekune dzimwe nyika sezvatiri kuona izvozvo.
Chii chiri kupa kuti vanhu vemuSouth Africa vashaye chivimbo nemapurisa avo nematare kuti vanokwanisa kutonga nyaya dzakadai?
Kumapurisa, vanhu vemuSouth Africa vari kuti mapurisa ari kutambira choko mhomwe chiri kubva kuzvizvarwa zvekune dzimwe nyika, saka havazoteedzere mutemo sezvazvinofanira kunge zvichiitwa. Saka vari kushaya chivimbo nemapurisa. Kumatare zviri kuonekwawo sekuti matare muno anenge akanyorovera pakutarisa nyaya dzese hadzo, kunyanya-nyanya kunyaya dzine chekuita nevanhu vekunze. Saka izvozvo zviri kuita kuti zvarwa zvemuSouth Africa vati regai tiise mutemo mumaoko edu.
Asi sekuonawo kwenyu, pane chingaitwa here kugadzirisa dambudziko iri kuti risarambe richienderera mberi?
Dambudziko iri kugadzirisa kwaro ndekwekutongoti zvinhu zvigadzirisike kuZimbabwe, zviitike kuti kuZimbabwe zvizvarwa zvizhinji zvenyika yeZimbabwe zvigare kunyika kwazvo, zvoitawo kuti kunoku zvisanyanye kuremera hurumende yeSouth Africa, zvisanyanye kuremera ivo vagari vemuno muSouth Africa, nekuti chiri kunyanya kunetsa inyaya yekukwikwidzana kuri kuitika pane zvinowanikwa muno muSouth Africa, zvingava mabasa, zvingava maservices anopuwa nehurumende nezvimwe zvakadaro daro. Ndo zviri kukonzeresa kuti paite iko kakuvengana ikaka nekakubvutidzana bvutidzana pane zvishoma zviripo.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa paTshwane University of Technology muzvinafundo Riki Mukonza vari parunare kuSouth Africa. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Uh, Vanhu vakawanda vemuFlorida muAmerica vanonzi vari kugara vakabatira hana mumaoko sezvo vanoona nezvemamiriro ekunze vari kuti kune duti mupengo remhepo nemafashamu emvura kana kuti Hurricane Ian ranangana nedunhu iri. Zvinonzi duti mupengo iri rinogona kusvika munzvimbo iyi nemusi wechitatu. Mutedzeri wemutungamiri wenyika yeAmerica amai Kamala Harris vari kutarisirwa kusvika muJapan nhasi kurufu rwevaive mutungamiri wehurumende iyi Shinzo Abe avo vakaurayiwa mwedzi mitatu yadarika. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveutano dziri kupomera hurumende mhosva yekuvanza huwandu hwevana vari kufa nekurwara nechirwere chegwirikwiti mushure mekunge bepanhau rekwaedza ratiwo vana vanomwe vemhuri imwe chete vakafa nechirwere ichi kuHonde Valley kumanikaland mavhiki adarika. Asi hurumende yakapedzisira kuburitsa huwandu hwevainge vafa musi wa6 Gunyana. Mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri varamba havo kuti hurumende iri kuvanza huwandu hwevabatwa nechirwere ichi kana kufa vachiti ichiri kuunganidza zviri kubva kumatunhu akasiyana-siyana isati yazvipakurira kuruzhinji. Mukuzeya nezvenyaya yechirwere chegwirikwiti chauraya vana vanodarika mazana manomwe tabata vaMujiri.
Chirongwa chekubaya vana vagwirikwiti vanoziva nekuti hurumende yakaita yatingati kampeni muna August September ikapera atiyapera kudaro hazvina kureva kuti havachabayi vanga vava kuti atingati mopapu nekumwe kwanga kwasara semi vakanga vapedza vanongoenderera mberi nekubaya vana.
Saka mane huwandu here hwevabayiwa kusvika pari zvino?
Tikati patakatanga musi wa 10 April 2022 uye sezvaunoziva hurumende payakapa zvinisanyika kuti vazive kuti kwaane chirwere chakadai ndechegwirikwiti kabhineti ichizotaura zvakare patingati isese marapid results marapid response team redu akabvaitwa kana kuti aitivaite kumadistrict kwese semanikaland yedu yakaita 95% coverage iyatapinda mukambeni saka pari zvino hurumende yekusungamidza avo vanga vasinga nemefarira kuti vana vabayiwe nekuvazivisawo chirongwa choicho kuti zvakanakirei kuti vana vabayiwe. Saka isisi hurumende inongoti kana masikati kana usiku vananga vabayiwa. Zvakadaro hazvo vana vari kubayiwa vamwe vanouya nguva dzakasiyana-siyana chinova unova kuti mufaro watiri kuona kuti chirongwa chiri kufambira mberi.
Asi chii chakakoshera kuti vana vabayiwe nhomba yegwirikwiti uye muri kutarisa makore api apa?
Mutasa yanga 6 months 15 years saka pakaita kampeni yanga ya 6 months to under 5 pamari zvinowo pachange pakubayiwawo vana vanosvika kuma 15 years hurumende inoti hakuna mwana anofanira kurwara anofanira kufa nechirwere chegwirikwiti ichireva kuti chirwere chiri kana kukonzeresa kuti vana vafe. Saka naizvozvo tinoda kuchengetedza vana nokuti ndiwo the next generation.
Ko iye mubereki anoziva sei kuti mwana uyo abatwa negwirikwiti?
Pane zviratidzo kwazvinobuda blessing nekuti kunyange munhu akarwara nechimwe chirwere nyange akaiva necovid yaizvo waitoona kuti munhu maitiro ake nepazvari zvatosiyana. Saka bereki anotoona kuti mwana uyu sivabereki namwana ari 6 months vanotoona kuti hazvisirizvo utano hwemwana hunenge hwachinja. Saka naizvozvo vanobva vatogara sekliniki so vanoziva kuti kana mwana azvarwa vabereki vana mai vanopiwa mazuva ekusvika kliniki kana vapote vachionesa. Akafanira kuti mwana akarwa nhaka asizipesera kuzona mwana wekukosora mwana akarwa nhaka kudzidza miri ona. Saka vana mai vanonyazonzwisisa kuti mwana wangu hazvisirizvo saka vanotozoenda kliniki kunoona mwana aongororwa kubva vataurirwa zvinenge zvichinetsa mwana mudiki.
Mubvunzo wekupedzisira vaMujiri vamwe vari kuti ko sei pasina zviri kubva kubazi rezveutano kuti kwafa vanhu vangani kana kuti vangani vabatwa nechirwere ichi kana kubayiwa nhomba zvinenge zvakapedzisira kuitwa mukutanga kwemwedzi uno chaiwo?
Hurumende inobandira pakafa vana pavanoziva 700 hurumende yakangotaura kureva kuti fitredi inenge zvifanira kuitwa inenge zvichiri kuitwa. tani zvanyatso fitira dai mpreso kada hurumende inogopa nenguva yakafanira.
Mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vachitaura vari parunare muHarare. Munhau dzemitambo, zvinhu zvakaita manyama amire nerongo muzvikwata zvedynamos necaps united, izvo zvapa kuti vatsigiri vezvikwata izvi vakurudzire kuti varayiridzi vazvo vadzingwe basa. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Muongorori wemutambo wenhabvu uye akambotambira Baimo necaps united mumoyo anoti dambudziko harisi kumurayiridzi wedynamos Tonderai Ndiraya kana weCaps United Lloyd Chitembwe.
Taiva pavakomana vapandira yanguva yakakwana kana vamusiya amboita zvaari kuita, nekuti izvozvi kubva paakaiwana iro timu yaaparinanda, izvozvi mari inopiwa vakomana vedynamos kana vachinzi vakunda vahumi imari shomanene, yekuti timu dziri pasi pelogu nedzimwe dziri mudivizhoni wani dzinotowana mari yakapfuura chimuhombe muzimbabwe. Saka izvozvo zvinokwanisa kuzvikonzere zvichiwedzerewo pakukundikana kutamba kuyakomana vedynamos. Saka ndinoti vai vasiyana nevarayidzi vanangana nemaadministrator.
Moyo aenderera mberi achiti kutatarika kwecaps united hakunei nemurayiridzi.
Vamwe vatsigiri vecaps vatokanganwa kuti makore mashoma nenapfuura iye Chitembwe ndiye nekukunda paligi atiari kucaps ikoko. Saka zvinonii panhasi chii? Vanonyara here kutaura chokwadi chekuti timu yavo ndezvinhu zvaina mari, inoda umwe anobatsira varipo izvozvi vajere mari dzavainadzo hadzisi kukwana kuti vakwanise kubatsira timu kuti iende kumberi.
Chikwata chedynamos nezuro chakadonhedza mapoints akakosha muhondo yacho yekurwira mukombe wekasolaga Premier Soccer League. Dynamos yakarwa 1-0 nengezi Platinum Stars ndokusiyiwa nemapoints 11 chete neFC Platinum mukurwira mukombe wekasolaga Premier Soccer League. FC Platinum yakarova Blue City 1-0 nemusi wemugovera. Dynamos yasiyiwa zvekare neChicken Inn iyo ine mapoints makumi mashanu nerimwe chete. Kwasara mitambo mitanhatu chete kuti makundano aya apere. Mutsigiri weDynamos vatekshwa muzanaro havasi kunzwisisa kuti chii chaicho chiri kuitika mukamba mavo mushure mekutadza mikana yakati wandei.
Munyama chewo chewo nokuti dai tambo dai tingadaita rudhuna uina mitambo iwo wanhasi but hai.
Highlanders ndiyo yave pachinhano chechina nemapoints makumi mana nemashanu zvichitevera mangange e11 ayo yakaita necranbourne bullets nemugovera. Zvichakadaro chikwata chevanhukadzi checricket chemalady chevrons chakapedza chiri pachinhano chechitatu kumat20 World Cup qualifiers akapera nezuro. Zimbabwe yakarova Thailand nemaranzi manomwe ndokusimbisa chinhano chechitatu ichi pamakundano anga achitirwa kuUnited Arab Emirates. Chipo Mugere tiri pano ndiye akadadisa nekukanda maranzi makumi matatu nemapfumbamwe kuti Zimbabwe isvike pamaranzi zana negumi nesere 118. Thailand yakakwanisa maranzi zana negumi nerimwe chete 111. Zimbabwe iri kudzoka kumba yakunda mumitambo mitatu ndokurohwa mumitambo miviri pamitambo mishanu yavakatamba. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Chirongwa chedu chelive talk na 8 PM nasi tiri kutarisa nezvekuratidzira kwange kuchiitwa nezvizvarwa zveZimbabwe kuNew York kumucheto wemusangano weUnited Nations General Assembly. vatereri kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wo kutumira mashoko shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Vamwe vashandi vehurumende votanga kuramwa mabasa vachitsutsumwa nemari dzavari kutambiriswa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Geina Gumede munhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele. Amatshono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Kale ngokubonga uBlessing Zulu osiphathele indaba ngolimi lwesiShona. Ngiyalemukela kuStudio 7 ngomvulo mhlaka 26 Mpandula 2022. Igama lami nguKeino Gumede Saidi. Endabeni zethu lamhlanje. Inhlanganiso
yebo yesibasole ngoba ba incapacitated but hayi besifisa labo ukuthi ngaba bayenze ukugcina abantu bethu babuyele esikoleni. Kuna abantu bethu bafunde baye phambili.
Inhlanganiso zababalisi sezazise uhulumende ukuthi amalunga azo azaqalisa ukukhalala umsebenzi kusukela namhla.
Sathola umbiko othi amapolisa aseNkayi ayehlulekile athe angeke akliye irali yethu yaseNkayi ecross Zenga nasesimbo futhi eNkayi khona manje.
Ibandla eliphikisayo elemthwakazi Republic Party lithi ngempela viki livinje ukuqhuba umhlangano ukhankasela ilunga lebandla leli. Lethukile abadabuka eZimbabwe abahlala kwele South Africa kulandela ukubulawa kwabanye babo eLimpopo abatholakale bentshontsha okokuphehla umlilo kagetsi kusetshenziswa ilanga ama-solar panels lentambo zikagetsi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo umsakazo. Ibandla eliphikisayo lemthwakazi Republic Party lithi livinjwe ngempela viki ukuqhuba umhlangano wokukhankasela ilunga lebandla leli. Umnumzana Mfulongatshi Thembisani Mpofu. Umpofu udinga ukumela iNkayi South edalele eParliamente kukhetho oluzwa kwenziwa ngomnyaka ozayo. Ibandla leli lithi kulilungelo lamabandla wonke elizweni ukukhankasa bedinga usekelo ngokwenza imhlangano yamarali. Bathi njalo bebephiwe imvumo ngamapolisa yokuba lalo umhlangano, kodwa bezwe sebetshelwa ukuba kuleminye imhlangano eqoqiweyo ngummeli walindawo edalele eParliamente unkosikazi Stars Mate. Ngakho ke bagcine sebeyekela ukuqhuba umhlangano wabo wesibili njalo sebebizelwe amapolisa. Istudio 7 ixoxele umnumzana Mqondisi Moyo, umongameli wemthakazi Republic Party, ochazisa kabanzi ngokube kubehlele ngempela viki.
Ye ngiyezwa ukuthi uMP weZANU-PF uSazimathe uyalandula okwenzakala eCross Zenga ngolwesihlanu mhla ka 23 September 2022. Okwenzakalayo yilokhu dadewethu. Sathi sizasuka kobulawayo ntambama mhla ka 22. Sathola umbiko othi amapolisa aseNkayi ayehlulekile athe angeke akliye irali yethu yaseNkayi ecross Zenga nasesimbo futhi eNkayi khona manje.
Bathi masizathubani?
Bathi bona kabala main power, kabala bantu abangayenelisi ukuthi babancedise ukuthi balinde umhlangano wethu ngesizathu sokuthi yena umama uStars Mate lowo naye ule mhlangano yakhe khonapho ecross Zenga eduze lapho esazwenza khona umhlangano wethu lasesimbo. Esimanga ukuthi date ka 23 la uStars kwakuthiwa ufakile ecross Zenga, namhla ka 24 wafaka futhi esimbo. kodwa ke kulomthetho othona wona nxa lizafuna ukuba lamarali kumbe lerali liyatshela amapholisa kusasele 7 days okuyikho ke uchairman wethomathekeleni north umfula ongashi Thembisani Mpofu akwenzayo 2 weeks before the stipulated 7 days period yamaphoyisa ngelanga besiyasubmitha amaphepha ngoba kuyasubmithwa amaphepha kubhalwe lokuthi ukhonvena ngubani and kumaralis ongu-2 ukhonvena bekunguye uThembisani Mpofu ongashi
achaza yini amapholisa lapho lani lifaka wena amaphepha ukuthi licela ukuba nomhlangano ngelanga leli
abazange bachaza amapholisa ngoba nxa usubmitha amafomu ukhuluma nawo bahle bekuthi hayi ngelanga elinje kulozibani osethethele ilanga kusayensi ngalelo langa bamtshela umfula ongashi ukuthi hayi ilanga lelo likliyeka lilabantu abalithetheyo okusimangalisayo ukuthi nxa sebesithi abasawuklile umhlangano asikabasamthini nto umfula ongashi Mpofu njalo ngoba balamafoni akhe so kuliqiniso mama Magumede labalaleli ukuthi hayi kuliqiniso ukuthi uStars Mathe lamapholisa bebambisana ngoba sisananzela ukuthi amapholisa eZimbabwe vele ngawe ZANU-PF they are partisan regardless ukuthi constitution ukuthi kumele babe non-partisan bayayisupport iZANU-PF bayafisa ukuthi basivimbe sinyenze imhlangano yethu kuyasidanisa futhi ukuthi nxa batsho ukuthi abala main power yokuthi amapholisa azokhangela imhlangano yejombili i-main power yama-trucker ngu-2 ngikhuluma ngama-7 ton truck asuka kobulawayo ebephethe i-Fair Bridge police anti-riot lalawa basuke khwekhwe i-main power yayisivele ngaphi uhulumende edlalisa ama-state resources betravela i-single gen to Simbo of over 200 kilometers which is times 2 over 400 kilometers bezodispesa umhlangano abawuthi bona abala main power yokuthi bawuclear kuyakhanya ukuthi kudlalwa ngabantu njalo futhi kuyakhanya ukuthi on the ground i-MRP is doing well i-support ye-ZANU-PF iyaya incipha
Umnumzana Mqondisi Moyo ngumongameli webandla leMthwakazi Republic Party esixoxelayo ngocingo ekobulawayo. Sibe lethuba lokuxoxa loNkosikazi Stars Mathe webandla leZanu PF omele iNkayi South edalele eParliamente.
Angivumi ukuthi bathi bengingawufuni. Ngingabalela njani ukwenza umhlangano wabo. This is a free Zimbabwe. Okukhulu ukuthi silandela imithetho efunwa nguhulumende yokucela imihlangano emapholiseni. Lami nxa ngilemhlangano ngithila ifomu yami ngihambise emapholiseni. So ukuthi bona benze njani nini isikhathi bani njalo ngapi. Hayi kakudingi mina Magumede ngoba mina kangisilo lunga lebandla la.
Kwahamba njani ke emhlonishweni jamathe?
So kucho ukuthi mina ngangilomhlangano wami ePetane ngilamabhora khona ngale ngelanga lona lelo ngolesihlanu mhla ka 23 ngasuka eHarare ekuseni nga driver ngadlula ngadlula ecrosses enga ngabona abantu behleli esandleni sami sokhohlo khona phana phambi kwezidolo ngathalaza ye ngoba umuntu wonke uyathalaza akubonayo ngaqhubeka ngidriver ngayafika ePetane angizanga ngibe lendaba nomhlangano wabo njalo anginyeke ngibe lendaba futhi angisoze ngibe le ndaba lomhlangano welinye ilunga nxa lisenza inhlangano yalo ngiyaphinda njalo this is a free Zimbabwe wonke umuntu uvunyelwe ukwenza umhlangano lapho afuna khona as long ehambile emapholiseni bamnika iclearance yokuthi ngelanga elinje ngesikhathi esinje endaweni enje ngeke futhi ngaba lomhawu lomhlangano wabo ngoba ngilemhlangano emnenyi engiyenzayo lami kodwa ngiqala ngitho le clearance ukuthi kambe khona phengiya khona akukho omunye secelile futhi kwenza khona apho lo qambe amanga ebhala amanga ngebizo lami hayi ngimthiya esandleni sikaNkuluNkulu angizanga futhi angilandaba lakho angithi umhlangano yabo senziwa ngabantu abalenjongo yabo lami ngile yami ndlula siyaphambili kanti babefuna ngihambe kuphi umgwaqo babefuna mphaphe angilampiko phela njalo umabhala leyo leso story angakhohlwa ukuthi mina ngingu MP wenkayi I'm a sitting member of parliament enkayi south ngile mvumo yokuhamba loba ngapi over my oversight role ngifanele ngihambe ngibone okwenzakala esigabeni ngibona abantu
lapha mamathe uthi kulentathele izindaba ezibhala okungayisikho yini belixeganisa
angikufuni kholokho akwenzileyo umabhala angisoli MRP hayi ngisola umabhala ozama ukudinga isupport ngebizo lami kachiyane lakho khonokho umabhala obhalileyo kakuyekele futhi abekwazi ukuthi sengimazi ukuthi ngubani obhalileyo
Unkosikazi Stars Mathe webandla leZanu PF ummeli wenkayi South edale lePhalamende ubexoxa lapho leStudio 7 ngocingo esenkayi. Amalunga ebandla leCitizens Coalition for Change abatshengisele eNew York ngempela viki bekhonona ngokwenziwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Bathi umhlaba wonke jikelele uzwile izikhalazo zabo, kodwa abakubandla leZanu PF bathi kulihlazo okwenziwe ngamalunga eCitizens Coalition for Change eMelika phandle kwendawo okwenzelwa khona umhlangano oqakathekileyo weUnited Nations General Assembly. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda omele ipinga North edale lePhalamende uthi ukutshengisela okwenziwe ngamalunga ebandla lakhe kwethuse abakubandla leZanu PF uthi kuqondeni ta obakwenzileyo.
Okukhona ukuthi kuyabe sokusenza ukuthi lawo amanye amazwe ekubone i-attention nxa kuyukuthi leyo nto bebengani sebeyikhohli ukuthi kumi njani layo ihlale iphakathina kwe-attention yabo. So yena khakhokhana kuyayenza ukuthi kulethe i-diplomatic pressure phezula kwahulumende okuthi nxa sikhuluma ngama-reforms lawa esikhuluma ngawo zona lokho enxa ungambona evuke esithi hhayi senzile bayakhuluma ohathi oyithilema bayakhuluma ngale obani bonke abakhulumayo ukuthi ngapha kaliphathanga kuhle abantu. So ungayenza-ke khonokho ukuthi mhlawumbe ama-reforms eqalise ukuhambela phambili.
Ngumnumzana efidlela Ncube olwela ilungelo loluntu.
Yonke imizamo kuletha inguquko eZimbabwe imeli yenziwe kunye lokutshengisela ngokuba nxa useNew York kulula kulalokho ongakwenza useZimbabwe. Abantu bayatshaywa bayavinjela ukuthi batshengisele ngokuthula, ngakho ke abatshengisela bekhona eNew York ukuveza ukungasuthiseki kwabo ngokungahlonitshwa kwamalungelo abantu ngendlala eselizweni ngobuya ngobuselizweni ngokungatholakali kwemisebenzi okuselizweni ngokudikileka kwelizwe okuselizweni benza into eqondileyo kwekufanele ukuthi ngabe kuyenziwa kuwo wonke amazwe lapha abavakatshela khona laba abasibusayo ukuze bakwazi ukuthi abantu abaphathekanga kahle. Kanti-ke abantu bebezatshengisela kwelaseZimbabwe ngapha kithi, kodwa njengoba betshaywa njengoba bevinjelwa kuhle batshengisele lapho abavunyelwa khona.
Umnumzana Joseph Juma okudalele Central Committee kubandla leZanu PF uyakusola lokhu.
Kuyinto emangalisa njalo eyangisayo ukuthi abantu baphume beqonde bona le eNew York ukuthi beyokhalaza ngodaba olwenzakala eZimbabwe ngapha. Kukanti-ke umongameli uvulile ukubana abantu bonke abafuna ukubana befake izinza begcekeni nababuye kuhlalisane phansi, yibo phela ukubumba kwelozini kweplatform obeyi-Poland lapho kabona wonke umuntu ozizwa chathekile ngokufuna ukwakha iZimbabwe abuye sibonisane. Pho-ke bakwali ukuthi bebuye kwabana etafuleni leyo, kodwa babona sebegadi indege baze bafika khona le e-America eNew York ukuthi kuyabonisele khona okuze ngisebenzele umuntu kalani nokufuna ukwakha ilizwe lakhe.
Umnangagwa wenze imihlangano embalwa labosomabhizimusi bakwamanye amazwe eNew York lapho abacele khona ukuba betshala imali yabo kweleZimbabwe. Usibanda uthi uMnangagwa kumele aqale alungise okuhlupha abantu kweleZimbabwe engakakhulumisani labosomabhizimusi bakwamanye amazwe.
Abantu abainvestayo kabazingelwa njengenyamazana eganyeni. I-investor uya-attractwa kukhona okumkhugayo okokuthi noma wena uthi uhamba nje yabe usufika khombisa umuntu waveleswa ukukhomba kudala. Kodwa khona lokhu okwenza ukuthi ngiyabona amalanga andlulileyo na kuke kwaphuma enye isaviyo etshengisa ukuthi uMnangagwa lokhu engenile kakuzake kube ne-any foreign investor oke waba khona engena kuleli lizwe. But esasikubona kuphela ngama-headline ama-mega deal but on the ground there's nothing.
Ujuma uthi uMnangagwa wenze okuqondileyo.
Kathenti sikhuluma so upresident njengoba nibonile ehlangana nama-investors athiyeneyo khona ngapha eNew York. Akwenzi ngokukhuluma lolo kuyahlangana nabantu, kodwa wenza izenzo ngapha ezivumayo ukuthi lo muntu ofuna uinvesta angakhangela eZimbabwe athi hhayi iyahambeka kuyayi-investeka ngoba ebona ukuthi yona izinto ziyahlengiseka. Ngoba ukuthi umuntu afake imali yakhe ayi-investele lapha eZimbabwe uyabe sifuna igaranti yokuthi kona ugeti iyatholakala, amanzi ayatholakala, imigwaqo ama-metric emigwaqo kumbe i-railway ama-airport kuyasebenza kuhle konke ku-right. Yikho ukuthi umuntu azicabanga ukuthi hhayi sengahamba-ke ngiyofaka imali yami lapha akona umuntu ongafaka imali yakhe indlela ezingenzeki. Toke ungakhangela upresident wethu ubhiji wenza khonoku ewangingali townshipi zibulile i-6-7 yalungiswa siyabona ugwayisha ngani idamulelana sota yi-lake kae nayo siseduze ukuthola amanzi asezabuya lapha koBulawayo ngoba vele Bulawayo yiyathi i-industrial hub eZimbabwe. So konke lokhu izinto ezizayo ukuthi u-investa kumbe nguphi akhwabithi afishe ukuthi abuye azoinvesta ngaphandle kwalokhu kuba nzima ukuthi abantu babe bezoinvesta. So umongameli wethu yenza yonke into evumayo ukuthi kona umuntu akwanise ukubuya azoinvesta eZimbabwe.
Umhlangano we-United Nations General Assembly ugqitshwa kusasa. Ngimele iStudio 7 ngise-Washington DC ngingu-Gibbs Dube.
Bekuthukile abadabuka eZimbabwe abahlala kule South Africa kulandela ukubulawa kwabanye babo eLimpopo abatholakale bentshontsha okokuphehla umlilo kagetsi kusetshenziswa ilanga ama solar panels lentambo zikagetsi. Abakhulume lomsakazo weStudio 7 bathi kuyethusa okwehlele abathathu laba abangakavezwa amagama ababanjwe izakhamizi eChavani bachaywa basebetshiswa. Amapholisa emakhado athi asehlolisisa udaba lolu. Umnumzana Ngqabutho Mabena okhokhela inhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuba usengcwatshiwe omunye wababulewe kabuhlungu eLimpopo.
Asikanelisi ukuthi sithole imuli zalabo bantu, kodwa osokuvamile khathi seSouth Africa ukuthi abantu bengabamba, abantu bejontsha, umphakathi uvele uphakame nxa abantu bebanjwe bese umphakathi uthatha umthetho ufake ezandleni zawo babulale abantu bebabatshise. Emavikini amathathu adlulileyo bakhona abanye abeZimbabwe abahambe endaweni kuthiwa kusenjelele eLimpopo kungani bekulokuganga phakathi babamba abangu-2 babatshisela phakathi emoteni. Kusiyafika iThursday last week besilokhu silohlupho ukuthi imuli ithole isidumbu sokuthi siyengcwatshwa omunye besengcwatshiwe. So into esingani isizama ukuthi iqhele ukuthi abantu bengabanjwa besenza ukuganga umphakathi uvele uthathe umthetho ufake ezandleni zawo. Siyakugxeka kakhulu lokho okwenziwa ngumphakathi ngoba umuntu nxa ebanjwe etshontsha kumbe esenza ukuganga umsebenzi wamapholisa, ngoba isisekelo sombuso weSouth Africa sithi umuntu kumele ahambe enkantolo. Ngoba nxa licabangela ukuthi umuntu lo otshontshile uzathola ukuthi abe libulele umuntu ongayisuye njengalokho okwenzeka ku-Elvis Nyathi ukuthi babulala umuntu wayengelacala. So kakumelanga umphakathi uthathe umthetho ufake ezandleni. Nxa kulo muntu abamcabangela ukuthi uyephula umthetho kumele bamhambise emapholiseni. Okwesibili,
nxa sikhangela kokukhonokho Baba Mabena, siyabona ukuthi abantu beZimbabwe bangwani bayona ayisikho khonokho.
Bakhona bayonayo, abawonayo balutshwana. Abantu abaningi beZimbabwe bayasebenzela, basebenza emayadini esithi emakhitshini, basebenza ama-contracting, basebenza ama-restaurant, basebenza bengama-security, abanye basebenza emasaluni belungisa inwele abantu, abanye futhi basebenzela bezithengisela impidi yabemgwaqweni. Abantu abaningi beZimbabwe ngabantu abakhutheleyo abasebenzelayo, kodwa bakhona abalutshwana abaxhwalileyo esihlala sikhuza ukuthi abantu abayikele ukuganga. Kodwa lokhu akutsho ukuthi umphakathi ubuzothatha umthetho ubeke ezandleni zawo. Sihlala sikhuza ukuthi abantu bakithi abayikele ukuganga, ngoba ukuganga yinto embi lathi asikuthandi ukuganga. Kodwa-ke umphakathi ungathathi umthetho ufake ezandleni. Nxa becabanga ukuthi umuntu wenza ukuganga kababiza amapholisa.
Umnumzana Ngqabutho Mabena ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa. Ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Ngokuqonga kwemkhuhlane ebangelwa ukusetshenziswa kwezidakamizwa lokunatha kakhulu utshwala kwamantombazana labesifazana eZimbabwe, omama abanathayo sebezithola bebhekane lenkinga yokuba labantwana ababe belesimo se-fetal alcohol spectrum disorder. Intatheli zindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Usista Hendrina Chitama ophakathi kwemisebenzi yokulwisana lokusetshenziswa kwezidakamizi lokuphathisa ukwelapha ababe bedlala lodubo kunhlanganiso yeRua Inner City Mission uthi ukunatha utshwala lokusebenzisa ama-drugs umuntu ezithwele kudala inkinga enkulu kunsane.
They range from brain damage, growth problems, they may be physical
disease. Balako ukuzalwa belezifo eziningi.
Uthi inkinga ezidalwa yilesi simo kwezempilo kahle ziningi kakhulu njalo umuntu engalingi ethi anganatha okulutshwana ezithwele ngoba kungenani lenani lotshwala obunathayo kudinga nje ukuthi uthiyane labo.
My advice is no alcohol during pregnancy, no use of drugs during pregnancy. But what you must know is there is not any amount that is safe.
Sithi omama kabashiye ukunatha utshwala bezithwele.
Okhulume emele inhlanganiso ye-Alcoholics Anonymous engavezi ibizo lakhe ngoba iyinhlanganiso ephathisana labalolu dubo lokunatha befihlekile uthi udubo lokunatha luyinkinga engayenga umuntu empilweni yakhe.
It's a progressive disease and it can start showing its symptoms from very early on.
Abantu kumele bazi ukuthi lesi sifo isifo esikhula kancane kancane.
Uthi kumsebenzi yabo babhekana labantu abajiyeneyo kugoqela labesifazane ethi abantu kabokwazi ukuba uncedo lukhona kungelambadalo kulinhlanganiso.
We have meetings and usually around 5:30, but it varies. And
uncedo lukhona sibili.
Unobuhle Maplanka wenhlanganiso elwisana lokusetshenziswa kwezidakamizi eZimbabwe Civil Liberties and Drug Network uthi babona ukoma kwempilo kuleli sokubangela ukuba labesifazane batholakale bedakwa besebenzisa lezidakamizi.
Inani labesifazana abasebenzisa izidakamizwa lalabo abanatha utshwala lala lokhe lisanda ngenxa yemisebenzi yabo abayiphathayo yokuziphilisa. Ekuhambeni kwethu lokuhlanganyelana kwethu labo sifike sananzelela ukuthi abesifazana sebebaningi kakhulu abanathayo utshwala ngoba iningi labo sebesenza umsebenzi wokuthengisa amacansi njengendlela yokuziphilisa. Njalo bathi nxa bona benatha utshwala bavezama ukuvala amahloni.
Inhlolisiso emhlabeni jikelele ikhomba ukuba abantwana abayisikhombisa kunkulungwane ngayinye emhlabeni baphila bekulesi simo njalo ilizwe lezansi ye-Afrika liyilona elilelani eledlula amanye amazwe kulolu daba emhlabeni jikelele kanti amanye amazwe kulelizwekazi kunye lalokhe esaphansi kwezentuthuko elabantu abalabantwana abanje kodwa kungela nombolo ezigcweleyo ezichaza lesi simo ngokugcwele beziphilela nje emazweni abo. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi Federation of Zimbabwe Educators Union yazise ugatsha oluqatsha izisebenzi zikahulumende kanye lolwemfundo ukuthi amalunga alo akasoze enelise ukuya emsebenzini kusukela namuhla. Kubika uBathabile Masuku.
Abefozewu bethulela umbiko izolo ntambama besazisa umqhatshi ukuthi amalunga enhlanganiso ezigoqela i-Amalgamated Rural Teachers Association of Zimbabwe, i-Educators Union of Zimbabwe, i-Progressive Teachers Union of Zimbabwe kanye le-PEUZ abasoze aya emsebenzini kusukela namhla mhlaka 26 Mpandula ngenxa yokwehluleka kukahulumende ukugcwalisa isithembiso sokwengeza imali yeholo. Ababalisi bathi imali engezwe nguhulumende engamadola emelika angamachumi amabili lanhlanu i-$25 ayeneli ukumelana lobunzima obulethwa isimo somnotho welizwe. Isikhulumeli se-ATUS umnumzana Themba kuye moyo uthi izisebenzi zimile ukuya emsebenzini.
Amanga kahulumende, uhulumende mihlala malanga utshela umhlaba wonke, utshela abantu bonke ukuba izinto elizweni zinhle, izisebenzi zakhe ziyajabula kakhulu ngeholo elizitholayo. Abuye lapho atshele izisebenzi zikahulumende ukuba ngompandula uza athuthukisa iholo labo abuye enze ihlaya.
Unobhala jikelele we-EUZ umnumzana Tapera Joe uthi uhulumende kathembekanga.
We have a dishonest employer who does not want.
Uhulumende ungumqhashi ongathembekanga njalo engafuni ukubhadala izisebenzi zakhe iholo elinganeno. Imali yesengezo engamadola ngamachumi amabili lanhlanu le $25 itshengisa ukungahlonitshwa kwezisebenzi lokuthi uhulumende kananzi izisebenzi zakhe.
Unkosikazi Gertrude Mlawuzi, umzali olomntwana obhala imihloliso ka-grade 7, yona eqale namhlanje uthi lokhu akubaphathi kuhle.
Ukuthi ba-strike hayi asingeke sizwe kahle shem ngoba hayi abantu bethu they've been ready to write behambe isikolo. So all of a sudden ukuthi kuphongumiwa futhi abantu bethu bebemiswe yi-corona kathi sebemiswa yilokhu hayi. And about isha kona yebo yes basole ngoba ba incapacitated but hayi nje sifisa labo ukuthi ngaba bayenzele isidumo abantu bethu babuyele isikolo nasikolo. Sifuna abantu bethu bafunde baye phambili. Kodwa ukuthi abantwana baqala ukuhlala futhi phansi asingeke shuwa phela hayi akusiphathi kahle okwezitokufana okunjalo.
Imizamo yokuxhumana lesikhulumeli sogatsha lwezemfundo umnumzana Thawungana Ndoro kanye lomphathi ntambo wogatsha lwezemfundo umnumzana Paul Mavima yehlule ngoba incingo zabo zingangeni. Kodwa unobhala wogatsha lwezemfundo umnumzana Simon Masanga wazise umsakazi weStudio 7 ukuthi incwadi evela kunhlanganiso zababalisi ubengakayiboni.
Angiyibonanga mina ngingazilaba abasehofisini.
Abe-Athuzi batshelela umsakazo namhlanje ukuthi iningi labantwana abaloba imihloliso ka-grade 7 benelisile ukuqala ukubhala bengaphanjaniswanga yekukhalala umsebenzi kwababalisi ngoba abangaba yisilinganiso sokungamachumi phose amane ekhulwini i-38% babo babuyile emsebenzini. Ngeviki edluleyo uhulumende wengeza iholo lezisebenzi zakhe ngamadola emelika angamachumi amabili lanhlanu i-$25. Ngalokho bathi uhulumende kumele akhangelisise isimo sabo ngokuphangisa bethi njalo bazimisele ukwamukela imali engconywana nxa uhulumende engabanikeza. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Namhla sixoxa ngomhlangano omkhulu we-United Nations General Assembly okutshengisele abaphikisayo abadabuka eZimbabwe. Ngehlukani zihlobo wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela namhla. Inhlanganiso zababalisi sezazise uhulumende ukuthi amalunga azo azaqalisa ukukhalala umsebenzi kusukela namhla. Ibandla eliphikisayo elemthwakazi Republic Party lithi ngempela viki livinjwe ukuqhuba umhlangano wokukhankasela ilunga lebandla leli enkayi. Bethukile abadabuka eZimbabwe abahlala kwele South Africa kulandela ukubulawa kwabanye babo eLimpopo abatholakale bentshontsha okukuphehla umlilo kagetsi kusetshenziswa ilanga, ama-solar panels, lentambo zikagetsi. Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje Oliver Lelisayo ngukeino kumete saidi ngisita sidibaneni ngo 6:30 kusasa ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini kuvoa.com. Belilalela indaba ngolimi lwesindebele eliziphathelwe yiStudio 7 yeVoice of America siseWashington DC kwele Melika. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.